vachitaura muchinhu uyu pamberi pevanhu vanga vachisvika zviuru zvishanu vachamisa vati vacharwisa nyaya yeuori zvakasimba sezvo yazosera upfumi kumashure. Vachamisa vati vatungamiri vose vehurumende vanofanirwa kutaurira nyika upfumi hwavanahwo sedanho rekutanga kupedza uori.
Patiri kupinda pesi naijejei pane zvatiri kunoshandura muhurumende imomo. Chokutanga chatiri kushandura ndechekuti taakunochinja kaucha yokuti vari muhurumende ndo vanofaronge vane mari kudarika vasiri muhurumende, kureva kuti nyaya dzekorapshen ndo nyaya number one yatichadhila nayo. Asi kuti tidhile nenyaya yekorapshen tichati kune vamunangagwa kutanga pamuri dikireyai mari kuti panaya makawana makaiona kupi.
Vachamisa vati chimwe chinhu chavachashandura kana vakavhoterwa kuti matunhu ave nesimba kwete kuti vatongwe kubva kuguta guru reHarare sezviri kuitika pari zvino.
Pafirst 90 days dzatiri kupinda tiri kugadzirisa nyaya yedevolution. Masimba ngaadzokere kumaprovince, masimba ngaadzokere kumadistrict, masimba ngaadzokere kumawadi. Hatichadi kuti hurumende inge ichingova kuHarare, toda kudecentralisa hurumende inge kumaprovinsi ese.
Vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wePeople's Democratic Party PDP Vatendai Biti vati sarudzo dzegore rino ndedzekushandura zvinhu zvakawanda zvinosanganisira upfumi hwenyika. Vatisi vati hurumende yeMDC Alliance ichaumba upfumi hwenyika kusvika pamadhora mabhiriyoni zana mukati memakore manomwe, izvo zvichaunza mabasa akawanda munyika.
Tine kapasiti seMDC Alliance yekukudza upfumi hwedu kuti hukriete mabasa. So we have said mugwaro redu mumanifesto yedu yatiri kulaunch mweifiri kuteera kuti we intend to build $100 billion economy in under 7 years. Gorela kuti we can create mabasa anopfuura 600,000-700,000 a year. Tinokwanisa kuzviita izvo.
Vachamisa vati havasi kuzopinda musarudzo vasingazive kuti ndiani achagadzira mapepa ekuvhotera uye kuti mapepa mangani anenge agadzirwa. Vachamisa vati ivo nevamwe vavo havasi kuzobvuma kuti mapepa ekuvhotera agadzirwe nemakambani ekunyika yeIsrael kana kuChina. Ndakamirira Studio 7 muchinhu uyu, ndini Aka Chigoriwa.